Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wemuvhuro zvita 24 2018. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemire, ndiri muWashington DC, ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Ndarwadziwa zvikuru kuti ndasangana nevazhinji vagari nevafambi vari kuenda kumahoridhe, asi vashoma vari kufamba nekuti hakuna mafuta, hakuna mabhazi, hakuna zvifambiso uye mari hakuna. Mitengo yemabhazi yakakwira kanomwe kagumi.
Mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa vanga vari pamusika wemabhazi kumbare nhasi vachisangana nevanhu. Vanachiremba vari pakuramwa mabasa vopiwa matsamba ekuvamisa basa neHealth Services Board. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vokurudzira vanhu kuti vabatane pazuva reKrisimusi kunyange hazvo upfumi hwenyika husina kumira zvakanaka. Vanhu vakawanda munyika voita gadziriro yezuva reKrisimusi mangwana. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Hurumende kuburikidza neboka reHealth Services Board yambomisa mabasa vanachiremba vanodarika mazana mashanu vari pakuramwa mabasa zvichitevera mutongo wakaturwa nedare reLabor Court nemugovera. Mutongo uyu waipa boka iri masimba ekutora matano kune vanachiremba ava kana vasina kudzoka pamabasa mukati memaava gumi nemawiri. Mutauriri wesangano ravanachiremba vemuzvipatara zvehurumende reZimbabwe Hospital Doctors Association, Dr. Prince Butau, vanoti vashamiswa kwazvo nedanho rehurumende iri vachiti rinodzosera shure zvakanyanya nhaurirano dzavanga vachiita. Vanachiremba vakatanga kuramwa mabasa musi wa1 zvita vachida kuti zvichemo zvavo zvigadziriswe. Hurumende yakazodoma mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga kuti vatungamire nhaurirano pakati pehurumende navanachiremba ava, asi zvinonzi kusvika pari zvino vachivenga vasati vasangana nevashandi ava. Studio 7 aina kunzwisikwanisa kunzwa divi reHealth Services Board pamusoro penyaya iyi. Tabata Dr. Butau kuti tinzwe zvizhinji.
Vanova employer vedu HSB Health Services vasastenda vanachiremba vanodarika 500 izvezve ndopatimiri so far.
Zvikonzero zvaita kuti mumiswe mabasa ndezvei?
Chikonzero chavari kutaura zvinoenderana nedisposal order yatakapiwa kucourt yekuti tive tinodzokera kubasa within 12 hours, asi vanachiremba nyika yese yemuZimbabwe after tataurirana nanachiremba maererano nezvakabuda mudare reLabor Court, vanachiremba vakati hatikwanisi kunge tichidzokera kubasa zvitemo zvedu zvisati zvagadziriswa. So vanachiremba vese vakawirirana kuti hatichikwanisa kudzokera kubasa zvitemo zvedu zvisati zvagadziriswa.
Saka imi matambira sei kususpendwa uku?
Isusu zvinotishungurudza sanachiremba kuti tanga tichifunga kuti tave pane rimwe gwaro zvichienderana nekutaurirana kwedu nevatinoshandira kuti taka tichifunga kuti taakufamba taakuenderera mberi taakuachieva something, but iko zvino taona kuti taadzokera shure I think atinoti about 2 steps or 10 steps backwards in terms of manegotiation edu mukutaurirana uku. Saka zvinotishunguruza sana chiremba sezvo tiri tanga tichipushawo kuti tinge tichiwana nguva yekuti titaure naemployer wedu vachinzwawo zvichemo zvedu vachitiudzawo kuti zvichemo zvedu zvakamira sei. Zvatishungurudza sereke.
Pane mashoko ari kubudawo ekuti danho ratorwa neHealth Services Board iri nderekuda kuti vange vachipa mukana kune vana chiremba vatsva vachangopedzawo zvidzidzo kuti vapinde mabasa. Zvakamirawo sei?
Vana chiremba vatsva vachangopedza zvidzidzo kuti vapinde mabasa. Ndingangoti mamembers eduwo futi eZimbabwe Hospital Doctors Association, chiremba wese achangopinda basa kana angopedza chikoro, you qualify to be a member of Zimbabwe Hospital Doctors Association by default. Uyezve kana tiri tiri kumiririra vana chiremba, tiri kumirira even vana chiremba ivavo vachangopedzawo kupinda chi mabasa, because maconditions avachanoshandira mamwe chete nemaconditions atinoshandira. So zvichemo zvedu zvana chiremba ivavo vachangopedza chikoro nesu vagara vari pabasa zvakangofanana. So isu takabatana nana chiremba vachangopedza chikoro, saka tiri pamwe chete sana chiremba.
Asi makambowana here mukana wekugara pasi nemutevedzeri wemutungamiri iwo vachiwenga?
Kugara pasi nemutevedzeri wemutungamiri wenyika vachiwenga hatina kumbobvira kunge tataura navo. Asi chatinoziva ndechekuti takatumira mashoko edu through deputy minister vehealth and education. Ndo zvatanga takaita izvozvo.
Vanga vari mutauriri wesangano ravana chiremba vemuzvipatara zvehurumende reZimbabwe Hospital Doctors Association, Dr. Prince Butau, vari parunare neStudio 7. Zvichakadaro, vanhu vakawanda vanonzi vave kubuda muchipatara chikuru chechinoi vachinorapwa kumakirinika ekanzuru pamwe nekuna vana chiremba vanoshanda vakazvimirira. Arthur Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Varwere vakawanda vanoti havasi kuonekwa nana chiremba muzvipatara zvehurumende kana vachinge vaenda kunorapwa. Mumwe mugari wemuchinhoi vahadlise Zibinya vanoti munin'ina wavo vasinia Zibinya havasati vaonekwa navana chiremba kubva zvavapinda muchipatara svondo rapera.
Inewo kana ndauyisa murwere wechipatara bheta aonekwa nadhokuta zvi ndishaye mishonga yacho achindiudza
izvi zvinotsigirwa namai Fortune Masawi vanoti murume wavo haana kuonekwa nana chiremba sekutarisira kwavo.
Nasaana kuonekwaavana kuona ndisiri kuti chiremba wachona haana kuuya nemakaii.
Asi mukuru wana chiremba mumashonaland west uye vari vakafanobata chinzvimbo chemukuru webazi rezveutano mudunhu iri Dr. Gift Masocha vanoti vana chiremba vari kushanda muzvipatara zvose mudunhu iri.
Wongu ukura mwamabasa kuriko, asi kumash west semazivira atiri kuita pari zvino machiremba esari aripo pabasa vari kushanda.
Mukuru webazi rezveutano mukanzuro yechinhoi Dr. William Mayavo vanoti pane kuwanda kwevanhu vari kuuya kuzorapwa kumakirinika ekanzuro svondo rino. Ongororo yaiva neStudio 7 inoratidzawo kuti vana chiremba makumi mashanu vari mudunhu remashonaland west havasi kubuda pachena kuti vari kuramwa mabasa here kana kuti kwete, sezvo vari kuenda kuzvipatara asi vasingashandi. Mukuru weZimbabwe Hospital Doctors Association Dr. Elias Muzoremba vanoti hapana chatichanyatsobuda pahurukuro dzavo nehurumende vachiti vakangovimbiswa kuti pane mishonga yakatsvakwa asi haisati yasvika kuzvipatara. Vatiwo nyaya yemamiriro yevana chiremba mushure mekukwira kwemitengo yezvinhu haisi kutaurwa nezvayo nehurumende. Munyori musangano raana chiremba iri Dr. Mutabisi Anele Bebe vanotiwo zviri kuitwa nehurumende zvekuvashishidzira hapana zvazvinobatsira uye hazvivavhundutse. Kuramwa mabasa kwavana chiremba kwave kudarika masvondo matatu. Gurukota rezveutano vaObedaya Moyo vakaudza vatori venhau kuti vana chiremba vanofanirwa kudzokera kumabasa matambudziko avo vogadziriswa vachishanda. Vamoyo vakaudzawo makurukota ehurumende nguva pfupi yapfuura kuti vana chiremba vazhinji vari pamabasa. Asi ongororo yaitwa neStudio 7 inoratidza kuti vana chiremba vakawanda havasi pamabasa uye vanhu vari kudzoserwa kudzimba vachinzi muzvipatara zvehurumende hamuna vana chiremba. Hurumende yakadoma mumwe wevatevedzeri vemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga kuti atungamire nhaurirano pakati pana chiremba nehurumende. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Arthur Chigoriwa.
Mutungamiri weMDC Vanelson Chamisa nasi vaenda kumbare musika kunozvionera vega makwidzirwa akaitwa mari dzekufambisa nevemabhazi izvo zvinonzi neveruzhinji zvichaita kuti vatadze kuenda kumisha yavo kunoona hama neshamwari pazororo rekisimusi. Thomas Chiripasi anotipa nyaya inotevera.
Vanhu vataura neStudio 7 pambare musika vati kukwidzwa kwemari dzemabhazi kuchaita kuti vatadze kuenda kunoona hama neshamwari zvikuru sei panguva ino yezororo. Vachamisa vasvikawo pamusika apa vachiona madhururo ave kuita mabhazi vachipinda mumabhazi vachitaura nevanhu. Izvi zvaita kuti paite chipitipiti, vanhu vachimhanyidzana kuti vaone pamwe nekutaura navachamisa, vamwe vakabva vatanga kuimba. Mumwe wevanhu ava ndiamai Winnet Parurai, avo vanoti vatadza kuenda kumusha kwavo kuLutumba pedyo neBright Bridge sezvo vemabhazi vakwidza mari dzavanobhadharisa vafambi.
PaLutumba pataikwira $10 apa nema 15 last week, ezvinezvi pakunzi $50. $50 tinoiwana kupa, hapana kana mapisala ratakawedzerwa. Handichaiendeka kumusha kwacho, Christmas yacho ngaigare zvayo, totambira muno Harare.
Vamwewo vakaita savaJeremaya Rimbi vanobva kuChivhu vashanda muno muHarare vanotiwo vatadza kuenda kumusha zvazopedzisira zvaita kuti vazongotumira vabereki vavo zvokudya pazororo rekisimusi.
Ndatozotumira chikafu kumusha because even though even kuenda ikoko kuri kudhura, kuzodzoka kwachona hausikuita because $520 anenge pakwira $50. Ndinozienda nemari kuti ndidzoke futi, saka hazisumbotangira zvinhu zvacho kwatoivo.
Vamwe vachikairi vemabhazi varamba kutaura pamhepo vati chirukonzera kuti vakwidze mari dzavanobhadharisa vanhu pakufamba inyaya yekushayikwa kwedhiziri iro ravanoti vari kuritenga pamukoto sezvo risiri kuwanikwa nyore mumagaraji anotengesa mafuta. Vamwe vevanhu ava vazosiyiwa nemabhazi vachiedza kuti vateveri vachamisa mukufamba kwavanga vachiita pamusika apa. Vachamisa vaudza vanhu vanodarika zviuru zviviri vanga vavaunganira kuti havasi kufara nekukwira kwemitengo yemabhazi pamwe nekusamira zvakanaka kwehupfumi zvavati zvichaita kuti kisimusi yegore rino ive isina zvainoreva kuvanhu vakawanda, vachiti izvi zviri kukonzerwa nekutadza basa kwehurumende yavaEmerson Mnangagwa.
Ndarwadziwa zvikuru kuti ndasangana nevazhinji vagari nevafambi vari kuenda kumahoridhe, asi vashoma vari kufamba nekuti hakuna mafuta, hakuna mabhazi, hakuna zvifambiso uye mari hakuna. Mitengo yemabhazi yakakwira kanomwe kagumi. Vanhu vaitambira mari kunyanya maticha ma300 hachina zvaachareva nekuti mari iyo haichakwani. Uye bond note rangova zichke remari kana kuti mashizha asina zvaanoreva, tofana kuti vene mari chaiyo. Vanhu havasikwanisa kunoona hama dzavo, vari kuenda kunana Bhoera, kunana Zvimba, havasi kukwana mufaro. Ndasangana nevazhinji vanditaura kurwadziwa kwavanoitwa, asi ndaona mazera ese, ndaona mandudzi dzakasiyana siyana nevari kuenda kunze kwenyika vari kuzama kushanya vachienda nemabhazi. Vandudza kutambura kwavari kuita nenhamo yavari kusangana nayo zvinoratidza kuti upenyu hwaoma munyika. Maticha munoona kuchema kwavari kuita, madokta kuchema kwavari kuita, muzvipatara hamuna mishonga, kuzvitoro hakuna zvinhu, vana Coca-Cola kana zvimwe zvinodyiwa, mafuta hakuna. Kuna dambudziko rasvika pakaoma, rakomba.
Vachamisa vavembisawo vanhu ava kuti vachave nekisimusi inodakadza gore rinouya kana vachinge vagadzirisa zvinhu munyaya dzezvematongerwo enyika.
Asi kugadzira dambudziko tataura kuti ngakuve nenhaurirano. Nhaurirano kwete dzokuti kuve nehurumende yemubatanidzwa, asi kuti kuve nepfungwa dzemubatanidzwa dzokuona kuti nyika ingagadzirwa sei.
Mumwe wevanhu vanga vachitsvaga chokufambisa kuenda kuzororo rekisimusi vaHendrix Jongwe, avo vati vanobva kuGokwe, vati vafara zvikuru kuti vachamisa vauya kuzoona matambudziko ari kusangana neveruzhinji panguva ino yezororo.
Ndonzwa mwoyo wangu kufara, kufarisisa, handisika just because ndi president wevanhu kwete president wemasoja.
Sangano reZimbabwe Passengers Transport Organization rinoti harisi kufara kuti hurumende yakangoripa dhiziri rinosvika zviuru 26 pazororo rekisimusi pavhiki rose, iro richiti rinoda zviuru 500. Hurumende yava Munangagwa inoti veruzhinji vanofanira kumbotiwirira kwemakore mashomanana ichiedza kugadzirisa zvinhu munyaya dzezveupfumi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Best time of the year. I don't know if they'll
be snow, but have a cup of cheer.
Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vakurudzira mhuri yeZimbabwe kuti ibatane pazoro reKrisimusi kunyange hazvo vatenda kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka munyaya dzezveupfumi. VaMnangagwa vataura mashoko aya mashoko avo kunyika kwasara zuva rimwe chete kuti vanhu vapemberere zuva reKrisimusi. Mutungamiri wenyika vatendawo avo vanobatsira vanoshaya panguva ino yeKrisimusi. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata guru kotara zvekuburiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa.
Mashoko emutungamiri wenyika akakosha zvikuru nokuti ndiwo anobatanidza vanhu. Mutungamiri wenyika kana iye ari kutungamira nedemokrasi sanika zviri kuitwa napurezidendi aripo, zvinoita kuti vana vanhu vese vemuZimbabwe vazive kuti tiri vanhu vamwe chete, tinofanirwa kubatana, tinofanirwa kushandira pamwe chete. Hatifani kubvumidza vavengi kuti vapinde pakati pedu kuti ikonomi yedu ifambe zvakanaka, munhu wese agare zvakanaka.
Saka hurumende ine chivimbo chekuti zvinhu zviri kunetsa munyaya dzezveupfumi zvinogadzirika mugore rinotevera?
Aiwa, zvinogadzirika zvikuru, zvinogadzirika zvikuru. Ipapa kwatabva ndiko kure kwatiri kuenda ndo pacho.
Ko imiwo mashoko enyu kumhuri yeZimbabwe pazoro rino reKrisimusi ndeyekuti kudii?
Inini ndeyekuti vana veZimbabwe zvakakosha sei kuti tive vanhu vamwe chetewo, tide nyika yedu, tizive kuti kana takabatana panoita kubudirira. Kana vanoda kuuya kuzoinvesta munyika medu, vanoda kuuya kuzovaka maindastri munyika medu, vanogona kuuya chete kana isu takabatana, tichifambira pamwe chete, tichidhonzera pamwe chete.
Gurukotara zvekuburiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Zvichakadaro, gurukota rinoona nezvemaindastry vanobizita Mangaliso Ndlovu vaudza Studio 7 kuti hurumende kuburikidza neReserve Bank of Zimbabwe yakwanisa kuwana mari yekupa kambani yeDelta kuti irambe ichigadzira Coca-Cola pazororo rino reKrisimusi. Kambani iyi, iyo inoti yaida mari yekunze inosvika mamiriyoni maviri emadhora, yanga yati yambomira kugadzira zvinwiwa. Vandlovu vaita musangano nhasi nevekambani yeDelta, asi hatina kukwanisa kubata vakuru vekambani iyi sezvo vanga vasiri kudayira nharembozha dzavo. Zvizvarwa zveZimbabwe izvo zvinogara muBotswana zvisina mvumo zvinoti zvinhu hazvina kumira zvakanaka nekuda kwekushungurudzwa nemapurisa pamwe nevanochengetedza vasungwa pajeri reFrancistown Center for Illegal Immigrants. Shingirai Madondo anotipa nyaya iyi.
Vachitaura neStudio 7 pamugano weZimbabwe neBotswana weRamakgopane Border Post, Muzore Pretty Musonza vanoti vachatanga vafunga kaviri kuti vaende kuBotswana kunotsvaka mafuro manyoro.
Hai, gore ra2019 handiona hangu nchizoka. Kunoku hazvakaoma. Kana ndakutsoka hangu nenge ndakutsoka ndine madhezi ndichitora 30 days hangu nchizokera ku ndishanda kana kupera ndipure ndiende kuZimbabwe nekuti hai tinosangana nezvinorwadza kunoku.
Nokuda kwenzara iyo yapfunya chisero muZimbabwe, zvimwe zvizvarwa zvenyika zvinoenda kunopotera kuBotswana neSouth Africa, uko zvinorarama nekungoita chamuka inyama. Rumwe ruzhinji rwevana veZimbabwe muBotswana runorarama nekuita wakitsi negonzo nemapurisa enyika iyi, sezvo zvisiri nyore kuwana mvumo yekugara nekushanda zviri pamutemo. Mutauriri wemapurisa emuBotswana havadi pekumutube vatenda kuti vanoomesera vanoshanda muBotswana zvisiri pamutemo sezvinotaurwa nemitemo yenyika yavo, asi varamba nyaya yekuti vanovaonesa ndondo pamuzinda unochengeterwa avo vanenge vakamirira kudzoserwa kumusha weFrancistown Center for Illegal Immigrants. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chinobva kumasvingo amai Memory Musenganegavi vaudza Studio 7 kuti vanonyimwa chikafu senzira yekuvafidzisa kuti vakapindirei munyika iyi vasina magwaro.
Kana tavata papa tinototambudzika zvinorwadza nekuti kana unotopiwa kumbezi 1 une mwana kusina chikafu, kana uri mukati ukangotoda weti kuda kuita weti havavhuri dho, nzara mvura kusina kana chinhu mukati apapa, tinonetseka zvisingaiti.
vachitsinira mashoko aamai Musengane Gawi, chimwe chizvarwa cheZimbabwe. Amai Martha Masuku vanoti vakapotsa vafirwa nemwana nokuda kwoutachiwana hwaainge abatira ari muusungwa umo musina kushambidzika.
Kana uchitaura navo kuti ezvinonhisira ndavataura mwana ari kurwara, kana mbonyora kuti mwana ari kurwara, vanongokutora kunge munhu usina kukwana. Vanozoti papa vatofunga ivo vanozouya kuzokucheka.
Asi sezvo atayamariwa murutsva asingachache kusvipa mhapa, vatendai muchauraya vanoti nzara iri kumusha inokuda kwokushayikwa kwemabasa inopa kuti vangozvipira kuti vaende kuBotswana.
Kuti tiregere kuuya hazvingaiti kuti tiregere kuuya, nokuti tikagara futi uko nevana vacho vanenge vachida kuenda kuchikoro vanenge vachida mari dzemafizi. Saka at least tikadzokawo tichikashandawo tichitumirawo mari kumusha zvingatiitira zvakanaka.
Vafumani tekere nyanzvi munyaya dzezvemutemo uye vari gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaudza Studio 7 kuti Botswana haisi kutevedzera urongwa hwakabvumirana nenyika dzepasi rose mukuchengetedzwa kwekodzero dzevanhu.
Havabata vanhu zvakanaka, vanotiita kunge nhapwa, kunge tisina kwatinobva.
Vatekere vaenderera mberi vachiti zvezvarwa zveZimbabwe zvingakwidza nhunha dzazvo kumasangano akafanana neAmnesty International kana United Nations Human Rights Council.
Ndingadvise vamwe vangu vekumusha maZimbabweans kuti davakwanisa kuudza mabazi akafana nezveAmnesty, Human Rights Organization and some stuff for that shoko risvike. Mabatiro anoitwa avanhu maprison mustokis especially nemaforeign government.
Ndakamirira Studio 7 muFrancis Town muno muBotswana, ndine Shingirai Madondo.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vakuru vakuru muIndonesia vanoti vanhu vangangosvika mazana matatu nemakumanomwe ane vatatu vafa zvichitevera tsunami yakarova munyanza yeSunda Strait yakakonzerwa nekutubuka kwakaitika pasi. Mutungamiri wenyika vaJoko Widodo vaenda kunoona kuparadzwa kwakaitika uku. Mubatanidzwa wemasangano evashandi muSudan unoti une urongwa hwekumisa kushanda kwehurumende kuburikidza nekutanga kwekwaunoti kuramwa mabasa kwevashandi vane unyanzvi kwakakonzerwa nekushayikwa kwezvekudya pamwe nekukwira kwemitengo yemafuta edzimotokari. Hurumende inoti kuratidzira uku kuri kukonzerwa nevanoda kukanganisa kugadzikana kwenyika. Nguva yezororo rekisimusi inguva inoitika tsaona dzemumigwagwa dzakawanda sezvo vanhu vakawanda vanenge vachifamba vachienda kunzvimbo dzakasiyana-siyana munyika. Mutoro wedu wenhau Kiri Mudzamiri akataura nemumwe chiremba achiudza veruzhinji zvekuita munguva dzetsaona dzemumigwagwa ndokuti panyaya inotevera.
Chiremba vanoshanda pazvinoimomo Medical Center Dr. Josephat Chiripanyanga vanoti kana tsaona yaitika vanhu vanofanirwa kufonera ambulance.
Tinoona tikazhinji vanhu vanowedzera mainjuries especially ma neck nema spinal injuries anowedzera nenyaya yekutakurwa nevanhu vasina ruzivo rwekutakura vanhu uye zvakare nemota dzisina kukodzera kunge dzitakura vanhu vakuvara. Saka tinoinkarija kufonerai maambulance kazhinji within 30 minutes to an hour inenge yasvika and most of the people can be saved.
Dr. Chiripanyanga vanoti kana ambulance isati yasvika vanhu vanofanirwa kusunga patioka gumbo kana ruoko kuitira kuti ropa rakawanda risarasike.
Saka tinoikareja inonzi splinting, munotsvaga kana mapango kana mapranga kana makadibhokisi chaiwo momaisa paside pagumbo rake paroko side nekuside mosunga kuti risawable risatambe-tambe gumbo iroro kana roko iroro. Zvinobatsira kuminimiza bleeding nekurijisa pain uye zvakare zvinosevha upenyu.
Chiremba ava vanotiwo kana paine vanhu vanenge vafenda mushure metsaona, vanhu ava vanofanirwa kurariswa nedivi rekuruboshwe kuitira kuti munhu akuvara asadzipwa nemarutsi kana neropa rake.
Kana pakaita vanhu vari unconscious munhu afenda asigona kutaura anacharigona kuita paaccident asimugona kuti ari kufema mupenyu anorarira kudivi rake re left oisa ruoko rwake pasi pemusoro kunge pillow, ruoko rake rekuleft akatsamira, then gumbo rake rekuleft morisa riri straight, rekuright riri pamusoro perekuleft rakaita kugonya zvishomanana. Zvinobatsira kuti kana akarutsa aspirate zvarutsa zvipine mapapu, kana achibleeda ropa rayira ripine mapapu.
Dr. Chiripanyanga vanotiwo zvakakosha kuti vatyairi vasanwa doro rakawanisa sezvo zvichikanganisa kufunga nekuona zvakanaka kwemutyairi. Izvo zvinozokonzera tsaona mumigwagwa.
Zvekuti ukuona kwako murodhi kuti uone kujaja kuti mota iri kuuya neuko iri kufamba nespidi yakadii, iri kure zvakadii, zvinenge zvisingaitike zvakanaka, nokuda kwokuti alcohol doro raita impair your judgment. Saka because of that it's easy for you kuva involved in accidents.
Kana munhu achinge achinwa doro, Dr. Chiripanyanga vanoti mutyairi haafanirwe kupfuura mapaindi maviri edoro remubhodhoro kuitira kuti asakonzeresa tsaona mumigwagwa.
Doro tinoti munhu pazuva anofarwa kunwa maximum yatinoti 2 units. 2 units is equivalent to about 2 pints dzedoro kana iri bia emaglagai per day. Kana iri wine toti 1 glass of wine per day. Kana ari ma strong stuff, ma whisky, ma brand toti 1 shot per day. And izvi hazvisi cumulative kutoti handina kunwa kubva Monday kusvika Friday, saka ndakuchibatanidza wawo wangu wese ndochiunwa musi wani, kwete. Kana ukasanwa nhasi zvemusi uyo zvapera zvavharana.
Dr. Chiripanyanga vanoti kutora zvinodhaka kunogonawo kukonzera kuti mutyairi akotsire ozopepuka atopinda munjodzi. Chiremba ava vanoti kune vanhu vane dambudziko rekugara vakadhakwa, izvo vanoti chirwere chinofanirwa kurapa.
Ukaona vanhu vanenge vane alcoholism, wana vachagona kuenda kubasa, vachagona kuriritira mhuri dzavo, vamarombe vakutotora zvinhu pahamba vachinotengesa kuti pamwe doro, kozi upenyu hwake hwese chaakuraramira chete kunwa hwawa. Mukaona munhu asvika papoint iyoyo anenge akunida rubatsiro.
Tsvagurudzo yakaitwa nesangano reTraffic Safety Council of Zimbabwe inoratidza kuti tsaona zhinji dzinoitika mumigwagwa dzinokonzerwa nevatyairi vanenge vachityora mitemo yemumigwagwa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Kiri Mudzamiri.
Zvinotombonzwa mashoko ezororo rekisimusi negoredzva ari kubva kumutungamiri weMDC vaNelson Chamisa.
Zimbabwe we, makorokoto, makorokoto, hongu zvakaoma, hongu zvinorema, asi tinofanira kutora mukana uno kupanana rudo, kupomerana rudo, kugovana zvatinazvo zvishoma, kugovana zvatinazvo nemufaro mumhuri, zvatinazvo munharaunda, zvatinazvo munyika, zvatinazvo muushamwari hwedu, mumakereke edu, patinosangana nokuwadzana. Makorokoto, makorokoto ekisimusi muna 2018. Nongu mukuoma kwazvo ikoko tinokorokotedzana kutenda Mwari kuti ndivo vatisvitsa pano. Ebeneza Mwari, mabva nesu kure kure, matifambisa gore rakaoma kudai. Tinodaira kuti ndinouya takutarisa a happy new year 2019, rive a turning around year yekuti tinenge tichishandura zvinhu, zvinhu zvichishanduka munyika, zvinhu zvichishanduka mumhuri, zvinhu zvichishanduka pamabasa, zvinhu zvichishanduka pamaonero nomuupenyu. Izvi takazvitarisa muna 2019. Makorokoto, Mwari ngavakuitire zvakanaka, muve nemufaro, mufambe zvakanaka mumigwagwa. Tinonamatira kuti pasadeuka ropa, tinonamatira kuti vanhu vasafa, pasaona vanorwara, asi pava nemufaro.
Vateereri, musakanganwa chirongwa cheLive Talk na 8 PM, apo tiri kutarisa zviri kuitwa nevanhu pazororo rino rekisimusi. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Vana chiremba vari pakuramwa mabasa vapiwa matsamba ekuvamisa basa neHealth Services Board. Mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa vakurudzira vanhu kuti vabatane pazuva rekisimusi kunyange hazvo upfumi hwenyika husina kumira zvakanaka. Mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa vanga vari kumbare musika nhasi vachisangana neveruzhinji. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. anokuoneka endichiti muve nezoro rekisimusi rakanaka ndini wenyu Jonga Kandemiri ndokusiyai mina Stendikle Mhlanga.
Soku isikati senda baku VOA Ndebele.